Baroma ngatowe busha na lume. Ndoleva malebe swa muna Kristi anditonyepa. Ana yangu ino nditendekela mumeya yakainge mala. Kuti ndina vuyenda sivukulu nekuwa zvogwadza mumwe wangu kusingapeli. Ngombe ndoimula kuti iminge kwangu ndingave ndakalongwa biso atupukanyiwa na Kristi kuitira makamu angu ipapo veludzi gwangu ivo vatu veIsraeri. Chavo vakashalugwa kuve vana igudzo lenzimu nezvidhumano nekupiwa nilayo nekunamata nekugadziwabwe. Mbova tateguru vavo rudzi gwa Kristi panyama. Nzimu iwo upe zvuku kwa vose ngaukudze venge kusingapeli. Ngakujalo akutodwa kuti dhama lenzimu lakakomwa ngove atekuli kuti vose vana veIsraeri vaIsraeri. Kakale akutodwa kuti vose vana vaAbrahamu ngove vale valudzi gwa Abrahamu. Koga nzimu wakati kuna Abrahamu
vana vavo vanodhamwa ngezinya la Isaki.
Ngeimwe zila kodwa kuti vana vakazvagwa ngekwenyama ate ivo vana venzimu. Vekugadziwabwe ndivo vana venzimu vakwako. Ngo vekugadzabwe kwakalegwa sahoko.
Ngechivaka chakavigwa ndohuvuya ngonosara unowana nkololo.
Kusiko kukoga Rebeka wakati awana vana nendume umwe mupela ivo tate vedu Isaki. Nenguva kwakati vasatu vakazvagwa kakale vasatu vakathama chimwe chakanaka kene chakavipa kuti ndizvo kushalula kwenzimu kudhilile kusinge mishingo kulinge kushalula kwawo. Rebeka wakadhuwa kukai
wola inoshingila nchechana
seko wakakwaga kuyi
jakuwo ndakanda koga Isawo ndakambenga.
Toti ningono apa tingati nzimu autosumikilisa ngendingisanyo keni ndodwa ngove ukati kuna musha.
Ndo wila ngoni iye wandino wila ngoni. Ngono ndo wila zogwadza iye wandino dha uwila zogwadza.
Ndizvo akutodwa mukudha kene mumatatavuko entu. Koga kodwa mungoni dzenzimu. Walodze nzimu dzoti kuna Farao weIgipiti.
Ndaka kumusila kuti ndilakidze simba langu mukuli kakale kuti zina langu lilebwe mushango yose.
Ndizvo nzimu unohwila ngoni iye waunodha kuhwila ngoni. Koga unokukutadza moyo iye waunodha kukukutadza. Mumwe wenyu ungati kundili
ngono ini nzimu uchationa nlandu ndiani unganyanyaidzana nekudha kwawo.
Koga uwaniwe ungadhavidzana nenzimu apa chakavumbiwa chingati kuna vakachivumba
ini wakandivumba uijalikeni.
Apa mbumbi wehali ana simba muntakwe kuvumba hali dzemishingo ipezvikwe nedzemishingo ipasi ngenitakwe iwo zvaukeni. Kunga imwe hanzimu wakaviushaka kulakidza kushongola gwawo nekuita kuti simba lawo lizibwe. Koga ukave nemoni lefu kuna vakagwadzira moyo ivo vakave vakafanira kulova kuti ndizvoulakidze fumwa yegudzo lawo. Kuna vakahwila zvogwadza ivo vavakagala washalulula gudzo nasivo takadhanga kusivajuta koga nevezvechavavo sekwaunoleva mulukwalo gwa Hosea uti
ivavo vakave vasi vatu vangu ndovadhana vatu vangu na iye wandakave ndisingadhe ndoundhana ndiwa wangu nemubugalo kwakai kuvali ati muli vatu vangu vanodhamwa vakololo venzimu unochila.
Isaya unomimile ngakwa Israela eti
nenguva wunjigwe vaIsraela kunganzechewe gungwa kuchidziwa malimbelimbe koga ngoveshe vanoshinga ngoliwilidza kakale neuzhalo kusumikilisa kwavo mushango.
Kakale sekwakalevegwa mbeli ndi Isaya eti
sheva na masimba avae vasakatisila vana tove takanga Sodoma tikatamwa seGomora.
Toti ningono toti vezvichava vakave vasingashake ndulamo ngono vakaiwana iyo ndulamo ngekugala moyo. Koga Israeri iyo yakatemelela muntu lamo ino jangeni lawo aizotubula kushingikadzani lawo ngekutini ngekuti havazovevexaka ngekugala munhu kuka vakavevexaka ndulamo ngemishingo vakakutiwa ngegeli nokuta sekwakakwagwa kuyi
bonani ndoviga muziyoni bwe linookuta vatu shongwe inova liga iye unogala moyo mundi ato batisiwa shoni.